is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare paStudio 7 manhero anhasi uri musi wesvondo, chivabvu 31, 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa paInternet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndechiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutongi wedare repamusoro anorasa nyaya yesangano reZimbabwe Grain Millers Association yekuti hurumende ikanzure marezinesi evari kupinza upfu munyika. National Vendors Union Zimbabwe inoendesa kanzuro yegweru kumatare edzimhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mutongi wedare reHigh Court Judge Justice Joseph Mafusire nechina chapfuura vakarasa nyaya yakanga yakwizwa kudare repamusoro iri nesangano reZimbabwe Grain Millers Association richida kuti dare iri rimanikidze nechimbi chimbi gurukota rezvekurima vaJoseph Made kukanzura marezinesi avakapa kune vari kupinza upfu munyika. Sangano iri rakanga richiti vari kupinza upfu munyika ava vari kupinza upfu hwemhando yepasi pasi, uye danho iri riri kuburitsa vanogaya upfu munyika mubhizimusi. Asi Justice Mafusire vanonzi vakarasa nyaya iyi vachiti tsanangudzo yemutongo wavo ichatevera, uye nyaya iyi inotarisirwawo zvakare kuti inge ichipedzwa nedanho iri. Tabata gweta resangano iri, vatenderai Bhatasara kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya yakanzwikwa na Justice Mafusire mumachambers avo. Marespondents ana honorable minister Made nemamwe marespondents vanga vachitiwo dare harina masimba ekuti inzwe nyaya, uye nyaya haifanirwa kunzwikwa nechimbi chimbi. Mapoints iwayo anonzi mapoints and limit akarambwa, akaraswa nedare. Dare ngati nyaya inofanirwa kuti inzwike nekukurumidza, nekuti inoafekta vanhu vazhinji, inoafekta nyika zvikuru. Vapedza izvozvo chaji vakazotiva kudhila nenyaya inonzi mamerits, nyaya yacho chaiyo yanga yakwidzwa kudare. Vakaona ivo vachiti ivo nyaya iyi haina nematuro ese, saka nyaya iyo yakabva yaraswa mudare ikanzi hazvigone kuti vamise minista kuti varege kupa malicense avanga vapai.
Saka imi makatambira sei mutongo wedare uyu?
Mutongo wedare uyu tichiri kumbouzeya nekuti dare rakatiro marizins aro emutongo uyu achatera. Saka tichiri kumbozeya kuti tione kuti chingaite sei, takamirira marizins acho ndoatazonatsotiudza kuti toendera mberi here tichiapila kana kuti totambira zvabudira mudare imomo ende maclients ochiona kuti vangaitawo sei.
Munotarisira zvakaturwa nedare izvi riini?
Jaji vakati ivo vanodayira kunge vapa marizins avo nemusi wa3 June, saka tinotarisira kuti tinenge tawana pamusi iwoyo.
Asi munofunga here imi kuti vamuri kumirira vangadai vange vachikanganisirwa mashandiro avo ebasa?
Zvikuru chaizvo vari kukanganisika basa ravo, ende chandinonyanya kuona chichari kunyanya kuitika ndechekuti vashandi ndoko vachange vari ivo anonzi mavictims, nekuti vacharasikirwa nebasa. Maclients vedu achiedzawo kuti vararame vachatoreducea maworkforce avo, uye varimi vachatanga kutengerwa chibage chavo nemutengo unenge uri pasi kuti vatanga takamirira vararame varambe vari mubusiness.
Avanga vari gweta riri kumirira sangano reZimbabwe Grain Millers Association vatonderai Bhatasara vari parunare muHarare neStudio 7. Tichiri mumatare dzimhosva, sangano revanotengesa mumigwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe svondo rapera rakaendesawo kanzuro yeguta reGweru kumatare richinyunyuta nekusungwa kwenhengo dzaro shano idzo dzinonzi dzichiri muusungwa mujeri rehwahwa. Ngatinzwei hurukuro yataita nemukuru weNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai.
Kanzuro yatakatora kuendesa kumatare ikanzuro iri kuGweru ndiyo ine members edu vagara mutorongo kutova kutokwana 2 weeks and a half. Dambudziko ravanaro ndirongonzi sei vari kutengesa, sei vari kuda kuriritira mhuri dzavo. Saka tiri kuzvichallenja isusu sesangano kuti aiwa mutemo wedu wenyika, bumbiro redu renyika haribvumiri maitiro akadaro pakugadzirisa kana paita dambudziko. Ngatitaurirane kana pane dambudziko kana katadza kunzwisana, ndosaka makosi aripo kuenda kumakosi tondoyananiswa nevanoziva mutemo wenyika.
Nhengo dzenyu hadzisi mumaoko emapurisa here zvokuti zvanga zvakakodzera kuti mukwirire dare mapurisa pano kwirira kanzuro?
Of course taigona kuzviisa pamwe chete nemapurisa, asi vatakanyorera tichiti ndovatine dambudziko raro ndivavo vekanzuro veGweru, nokuti zvese zvakaitika izvi zvinhu zvavaikurudzira ivo, ndivo vanga vari pamberi, ndivo vakaenda kungotora mapurisa. Ichokwadi kuti mapurisawo vari kopidhi kana ndingati vaongorogwi panyaya iyoyi, asi vatakanyanya kutageta izvi sesangano ndivo veGweru City Council, nokuti vari kutaridza unyanya. Vanofunga kuti vhenda imbavha kana kuti vhenda muurai, vhenda rinotsvaka kuriritirawo mhuri yake.
Vanga vari mukuru wesangano reNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7. Nhasi mukuru wesangano reOccupy Africa Unity Square, iro riri kukurudzira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye basa vaitaidza mara vasvitsa mazuva makumi masere nemana vapambwa uye pasina kana shoko rinobva kumapurisa rekuzivisa vana veZimbabwe pavasvika nekuedza kutsvaga vadzamara. Izvi zvaita kuti sangano reZimbabwe Human Rights Forum kana kuti ZimRights, iro rinorwira kodzero dzevanhu, rinyunyute nekusaratidza hanya kwarinoti kuri kuitwa nehurumende pamwe nemapurisa. Ngatinzwei hurukuro yataita nemukuru wesangano reZimRights VOK Machisa.
Hurumende yeZimbabwe inofanira kuziva kuti kutsakatika kwemunhu mutumbi wake handiko kutsakatika kwemunhu munjere nemupfungwa. Munhu wese sekutaura kwatiri kuita iko zvino akatarisira kuti rimwe zuva tichaona vadzamara vachibuda vachifamba vachienda kunombundikirana nemhuri yavo. Iko zvino pasi rose riringodeedzera kuti hurumende yeZimbabwe ngaiite painogona napo kuti itiudze kuti vadzamara vari papi, mapurisa ngaite basa ravo. Asi chiri kutishamisa ndechekuti mapurisa akapiwa zvekuita navaDavid Mangota. Mapurisa vasati vasvika pakumbotibudirawo pachena kuti after every 2 weeks vadzamara nyaya yavo tateta kusvika pakati. Hapana munhu ari kuziva kuti zviri kufamba sei.
Tingaona muine matanho amungazotorawo here ekuyeuchidza hurumende pamwe nemapurisa iwaya kuti vabate nyaya iyi nechimbi chimbi?
Matanho ari kutorwa misi nenguva vakandemire. Mapoka akawandisa ari kuita zvinhu zvakasiyana siyana, asi munongoziva vanhu vakagara vangoisa machira munzeve kuvhara kuti hatidi kunzwa, nemamwe makorokota enyika atingonzwawo anenge achingotaurwa kuti ava vanhu vakazviurayira munhu wavo havakagozodai. Zvinotirwadza chaizvo. Isu chatinoda ndechekuona kuti matare edzimhosva zvikuru seHighcourt yatara gwara rekunzi rinofanira kufamba rakadai, mapurisa ngaazivise nyika after every 2 weeks, ngavawanikwa vachiita saizvozvo.
Mukuru weZimRights VOK Machisa vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano revagari vemuHarare reHarare Residents Trust rinoti rinotambira nemufaro danho rinonzi rakatorwa nekanzuro yeHarare rekuti yave kumisa nzendo dzekunze dzaiitwa nevamwe vakuru vakuru pamwe nemisangano yaiitwawo munyika nevashandi. Bepanhau reHerald svondo rapera rakazivisa kuti kanzuro yakanga yatora danho iri senzira yekuchengetedza mari, asi mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti kanzuro inofanirwawo kudimura mari dziri kutambirwa nevamwe vakuru vakuru kana ichida kuchengetedza mari.
Isusu Harare Resident Truck zira yekumisa kufamba kuenda kunze kwenyika senzira yekuchengetedza mari iziriyo nyaya huru iri kunetsa mukanzi yeguta reHarare. Nyaya huru iri kuda kuti igadziriswe ndeye masalaries anotambirwa nemadirectors kubva mugrade 1 kusvikira grade 4 umo muna town clerk nemamwe maheads of departments. Imomo ndimo muri kuperera mari. Maallowance avanopiwa kare havagoni kunge vachibhadhara mari idzodzo. Maallowance nemasalaries avanopiwa ari kudarika zvakatarwa nehurumende kuti town clerk weguta anofanira kunge achitambira mari. Asi isu tiri kuona kuti nzira yekuda kumisa nyaya dzemaworkshop inongokwanisa hayo kubatsira kudzivirira kuadzidzwa kwemari. Ndo zvinoratidza kuti hazvanga zvisiri necessary zvavanga vachiita.
Imi sangano renyu raimbokurudzirawo vagari kuti vasabhadhare mitero senzira yekumanikidza kanzuro kuti inge ichigadzirisa zvinyunyuto zvenyu muchiri padanho irori here kana kuti mashanduka?
Harare Residence Trust zvatinoramba tichikurudzira vagari ndezvekuti pamba pega pega ngapabude mari ingangoite $10 inoenda kucity of Harare senzira yekuti kanzuru igone kuve nemarekodzi ekuti mugari abhadhara. Asi kurudziro yedu ndeyekuti vagari ngavabhadhare maservices awapiwa anosanganisira mutero wemba unonzi property tax inoda kubhadharirwa. Asi havagoni kumanikidzwa kubhadhara kutakurwa kwemarara asina kutakurwa.
Vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Iko zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka. Tatsikwa namakanaka wakatama vazhinji munomuziya ari iye anga achitungamira pachirongwa cheStar Kids paZTV asi akazovamba chisangano rinonzi Makanaka Trust. Tinokutambira nemufaro paStudio 7 Makanaka.
Ndinotenda Blessing.
Makanaka, ungatiudza kuti Makanaka Trust yawakaparurai iri kufamba sei pari zvino? Zvii zvamuri kuitawo?
Okay, Makanaka Trust ndi chokutanga rega nditsanangure kuti ndakaivamba pamusaka maererano nenyaya dzekuita nevasikana nemadzimai tichida kuti isusu tiwane mitemo yakasimba inotiprotekta sevasikana. But nyaya yedu yatanga tikanyanya kutarisa ndiye kuita put an end to nyaya dzemachild marriages. So we have been having my awareness programs atanga tichiita takatarisana neizvozvo.
Mungati vanhu vari kunzwisisa here izvo zvirongwa zvamuri kuita izvi zvekuti pasave nevana vanenge vachirorwa vasati vasvikazera?
Ndichitarisa maererano nekuona kwatinoita even neimwe radio show yataive nayo tichitaurawo nevatereri even maprograms mukufamba tichine basa ratinaro rakakurisisa kuti tinzwanane nevanhu tivataridze kuti chii chavanenge vachiita kuvana ava vakasiya vachirorwa vari vadiki. Tine vamwe vanonzwisisa, but what I can say is we still have so much work to be done. Kune vamwe vasati vanyatsonzwisisa kuti mwana musikana akafanana nemukomana anofanira kupiwa maequal opportunities ekuitawo sezvinoita vakomana. So ndinoti basa riri kuitwa, asi basa tichinaro rimwe rekuita.
Vakawanda vanoti zvirongwa zvakadai zvinowanzoitwa mumadhorobha chete vanhu vasingaendewo kumamishawo. Kumuri kuendawo here kumamisha?
Ichokwadi ichocho, kumamisha ndokwakanyanyotarisana nematambudziko iwaya. Asi tine program ya takambo shandao nayo ni vamweo the United Nations Population Fund last year and agaita ambassador and taitonya nyo kufamba muma misha imomo takailo nchera kunjimbo ya urungwe inova ndiyo ine the highest rate ya ma child marriages. Saka tulu kuyeza nepatino kwanisa tichivimba kuti nekufamba kwangu watisha kwanisa kuita reach out kunjimbo zese idoto.
Ko iko kunana urungwe kwacho kuchanga chiri chikonzero chei chaezo chiri kupa kuti vana varorwe vachiri vadiki vasikana.
Chikonzero chatu kuona cha kanyanya kurisisa inyaya poverty inzara. Nyaya yacho ichi iri paviri vabereki vanoona sevana vasikana is an investment vova endesa even in exchange ya mombe chaidzo. Tozoona zvakare kuti ivo vana vacho vasikana vemazivano kuzvibata kwakushoma. Ba kuda kuona zvimwe zvinhu zvavanenge vachiona zviine vamwe voda kuzvishandisa ivo kuti vasvike pachinzvimbo ichocho. So inyaya iri to indogara nchiti we can put the blame on other people and on the society kuti iti protect asi ndinoona kusekunge ivo vana vacho vakazvichengetedzawo ndopa zvinotangira ipapo.
Saka muri kukwanisa here kuwana rubatsiro rwekuti mukwanise kuita zvirongwa zvenyu?
To be honest, I should say kuti funding has been a very big challenge. Tanga tichiwanawo kubatsirwa nevamwewo vatinoshamwaridzana navo vanenge vachikurudzira chirongwa chedu. Neni, I should say, ever since patakatanga chirongwa ichi, tanga ndichipusha kuti zvingaite ndiri ndega. Asi kuwana funding has been a challenge, but we are working on it.
Saka vanenge vachida kubatsirai kana kushanda nemi, vanenge vachikuwana ipapi?
Vanogona kuti tumira email makanakatrust@gmail.com. Ndopa vanotibata kana kuti runare rwedu roku Zimbabwe 263-739-701-571. Ndodzo korora.
Ongo.
makanakatrust@gmail.com 263-739-701-571.
Saka nyangwewo vamwe vanenge vachida kubvunza zvikuru sei ivo vanasikana vanenge vakasununguka kuti vafoni kana kunyora maemail panumber idzi?
Ichokwadi tatozvasa ndakatanga this program ndareceive ma emails akawandisa kubva kumavictims chaivo chaivo. Ndopamwe pandinoona kuti vanhu vanoda rubetsero, but sometimes it's a problem kuti vasikana especially nyangwe madzimai vabude vachitaura zvinhu zvinenge zvichivashungurudza, nokuti tinoona kuti society yedu inokasika yavaita judge. So yes, tinovatambira vanenge vachida kusheya nesu nekutaura nesu vanokwanisa kutibata ipapo.
Aiwa, tinokutenda zvikuru makanaka nekupinda muchirongwa chedu.
No, thank you so much. Tatenda.
Manga, makateerera kubva kuna makanaka wakatama anotungamira sangano remakanaka trust. Aiwa, vateereri, nguva yedu ndo yaita shanje. Nekudaro tosangana svondo rinouya muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Anokuonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, tokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Nakokambo anogona ndimwari kubva kuna Lenmo Nyanzara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Mutongi wedare repamusoro anorasa nyaya yesangano reZimbabwe Grain Millers Association. Aiwa vateereri, tinokutendai nekuteerera. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.